not Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Anke ari makuwele le mkhaburoni pamabiko ya kutoreswa miko kwa waboko se mtungamiru we Botswana. Mutungamiru we nyika uye varisajigaru we Southern African Development Community kana kutusadik wa Emerson Ndambuzo Mnangagwa. Mutungamiru we Namibia wa Nangolo Mbumba. Mutungamiru we Zambia wa Akainde Ichilema. Mutewezeru we mtungamiru we South Africa wa Paul Mashatile. Vange vakamira nyika zavo. Asiva boko vakokova vatungamiri vemapato anopikisa vanosanganisira Advocate Nelson Chamisa, vaJob Sikala veNational Democratic Working Group, mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Sello Malema nevamwe. Mumashoko aomushure mekutora mhiko vaboko vati Botswana yaratidza kuti inoremekedza utongo wejekerere nekutambidzana tsvimbo yeutungamiri murunyararo.
We have yet again become
isu tave zvakare nyika inoremekedzwa zvakare inodzidzisa dzimwe nyika pasi rose nyaya dzekuremekedza utongi wegudza ruzhinji.
Murukuro neStudio 7 vachamisa vati shiro yavo kuona vamunangagwa vachidzidza mune zvaitika muBotswana.
Sarudzo yakakodzera uye yakasununguka yakakosha zvikuru inoita kuti nyika irambe yakagadzikana yakabudirira uye rugare runobva rwadzika miti. Kana tisiri kuita sarudzo dzakachena tinokonzera kusagadzikana. Tarisa zviri kuitika kuMozambique, tinoda sarudzo dzakachena.
Vasikana vati
tinofadza zvikuru kwazvo kushevedzwa kwataita na President Zuma Boko kuti tuye tizowitinesa kugadzwa kwavo. Chanyanya kundifadza chaizvo ndechokuti vagona kuyeuka vamwewo vari muregion muno vari munyaya dzeruzivo ravakarwa vakahwina muno redhemokrasi iroro. Saka vazhinji vanoti vawana pawa vokoshiwa kwavakabva, asi ava vayeukawo mamwe madhemocratic forces omuregion.
Mukuru muofisi yekuburitswa kwemashoko muzanu pf vafarai Marapira vati zviri kutaurwa navachamisa navasikana hazvina maturo.
Tinotona kuti ivo vachamisa ndovane zvidzidzo zvizhinji zvavanofanira kuti vadzidze. Chokutanga chiri chokuti remekedza zvashagwa navanhu, remekedza zvinoda vanhu. Demokrasi kuzadziswa kwezvido kuzvevanhu kwete kwezvido zvako.
Vachinyora padande mutanda rao reX vamunangagwa vati runemekedzo rukuru kuvapa kugadzwa kwavaboko. Asi pane chichachinja here pakudzidzana kweZimbabwe neBotswana neutungamiri hutsva uhu? Dr. Fedias Mteneri vanodzidzisa paLivingston Kulubeng College vaudza Studio 7 kuti chanduko ichauya.
VaDuma Boko vane mufungo iwoyo wekuti panofanira kunge pane shanduko pakutungamira kunoita mapato akarwira usununguko anosanganisira BDP imo muno muBotswana neZANU PF. Asizve tikatarisa history pakati peZimbabwe neBotswana tinonyanya kutoona kutoti even pakanga paine BDP kudzidzana kwacho kwakanga kuchingovawo nekushanduka shanduka navamokai varipo pakanga paine kanenge kakuwirirana pamapato iwayo. Asi pakapinda vakama takaona kushanduka kukuru kwakaita kuwirirana kwavo. Vamasisi ndio vakazodzosa kakuwirirana ikako, asi handioni kuwirirana kwavamasisi navamunangagwa kuchizowanikwa pawirirano yavaboko munangagwa.
Bato ravaboko raumbrella for Democratic Change kana kuti UDC rakashura mari apo rakakunda bato raitonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP musarudzo dzakaitwa musi wa 30 Gumiguru gore rino. Bato reBDP renge ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini singirai madondo.